takaita instance nezuro kuwadi 20 kurunakazi pane vanhu vezano vakaita basic ikoko vanga vakaungana almost 200 people vakaabducta mamembers edu ikoko about 7 members vaabductwa kudaro takazomanaja kunovatora kunovarescuewa pavanga vari takutaura kwatiri kuita izvizvino vari muchegutu vari stranded they cannot go back kumba kwavo because of intimidation yachona iri kweyo
imi makaenda kunomhanyara chiitiko ichi kumapurisa here uyezve mapurisa ari kuti chii
takaenda kuchegutu police tikamhanyara nyaya yachona mapurisa akaenda ikoko aenda achidzoka asati apedza kutopa ripoti kwakabva kwasvika futi another ripoti yekuti vachingobva ikoko tina another member yakasara ichitorohwa zvakare ikoko saka nyaya yemapurisa iyi iri kutishungurudza chaizvo nekuti tichingobva ikoko tine imwe ward 22 yepagadzema tina councillor candidate wedu anonzi Mike Omoyo ipapo akarohwa plus mayouth edu about 8 vakarohwa zvakare in full view yemapolice officers aripo pagadzema pacho vakatosha ya power yekuti vakwanise kuva restrain vadaro vakatozoprocedure kuenda kuchegutu main police station kunoripota nyaya yacho saka pandiri kutaura nemi izvozvi vari kunzi vabatwa nemapurisa pane the notorious giga family iriko ikoko kugadzema yanetsa nekurova vatsigiri vemd saka tine dambudziko chaizvo pakuripota kwatiri kuita nyaya because tikaripota nyaya yachona mangwana tinongoona vanhu vacho vachifamba saka ndo dambudziko hombe ratinaro iro
imi muri kuti imi muri kupomera mhosva iyi kune vatsigiri vezano pf muri kuziva sei kuti vatsigiri vebato irori
zviri pachena vanhu vacho patakaenda kuchegutu kuward 20 takatosvika pameeting pane almost 200 people vanga vakatoungana ipapo nezano pf vachitoita musangano and tina kansila wekuward 20 ikoko akatopiwa instruction anofanira kubviswa pamunhu kutaura kwatiri kuita izvozvo Lucia Marandu vekuward 20 vakatobviswa pamunda wavanga vachigara sezvo kuri kumaresettlement area vari kuchegutu izvo vari stranded vakaripota zvenyaya yavo kumapurisa nezuru but mapurisa haana kukwanisa kuvabatsira kuti avaperekedze ikoko vakangova refera kulands office kuti endai munoonekwa